Imwe nyanzvi munyadzo zvehutano Dr. Joseph Chiripanyanga vanoti vanhu vakawanda vave kurwara nezvirwere zvemudumbu zviri kukonzerwa nekudya chikafu chinenge chava kuipa nekuda kwekusachengetedzwa zvakanaka sezvo mafiriji akawanda asiri kushanda zvakanaka nekushaya magetsi
nekupisa kwakuri kuita chikafu hachitane kuora zvakare itasana ine nhau yekuendaenda kuita magetsi mumadhorobha muzotaridza kuti chikafu chiri kukurumidza kushisha chichikurumidza kuora saka kana anozodya chikafu chisina kuita zvakanaka nokuburudza kwekuti magetsi anenge aenda chikafu chinchiri mumafriji achiaita zvakanaka chochiora vanodya chikafu chakaora chisina kunyatsoita zvakanaka votanga kurwara nezvirwere zvemudumbu zvatinoona zvakaita sana diarrhea nana cholera vanotyirwawo kuti vanokwanisa kunge vachiwedzera vanhu vanenge vachidya makeke akawanda nezvikafu zvakasiyana siyana zvatinokurudzira kuti vanhu ngavageze maoko vazoshambidze muchengetedze chikafu chenyu mugeze wofuti zvakare kana ari mafruits edu ngaagezwe michero yedu yatinodya ngaigezwe zvakanaka isati yadyiwa
Vatiwo miriwo inodyiwa iri mimbishi nemichero yese zvayo ngaigezwe nemvura yakachena kudzivirira chirwere chemanyoka.
Kana ari masaladi kune avo vanenge vachibika pamichato pamapati tinoti nyatsogezai mavegetables gezai miriwo yedu yatichange tichishandisa pamabiko edu kuti vanhu vadye chikafu chakachena satiri kukurudzira kuti utano hwedu ngatiwedzere kusanitaiza ngatiitei geza maoko tiite zvakare kuitira kuti vanhu vasarware nezvirwere zvemadhiarrhea nekurutsa
nyanzvi yeutano inoshanda iri pasi pekanzuro yeHarare vajohn manyara vakurudzirawo zvakare kuti vanhu vamhanare kumahofisi avo kana varwariswa mudumbu vakatenga chikafu
tikatoongorora tikaona kuti zvine njodzi chaiyo yakakura kuutano hwevanhu tinosvikira pakudzivhara kusvikira vacomplya nemaminimum health requirements iwaya asi tinewozve dzimwe nzvimbo kana kuti mafood outlets ari kushanda zvisiri pamutemo maillegal operations iwayo tinotokurudzira kuti avharwe uye tinenge tichitopa kune mapurisa kuti ngavavhare nekuti nzvimbo idzodzo hadzina zvikwanisiro zvinoita kuti vagone kuopareta zvisingaisi vanhu veruzhinji panjodzi
vamanyara vakurudzira vanhu kuti vasatenge chikafu panzvimbo dzisina kushambidzika
Uye tinokurudzira veruzhinji kuti vasashandisa nzvimbo idzodzo vasadya kana kutenga chikafu kubva kunzvimbo dzakadaro zvakare tinoda kukurudzira veruzhinji kuti kana pachinge paita an incident of food poisoning ngavazivise vakurumidze kuzivisa city health department kana mushure mekunge vazivisa isu tinoendawo ikoko kwavanenge vawana chikafu ichocho toongorora toita mainvestigations kuti tione dambudziko kuti rinenge rakonzereswa nei totora matanho ipapo ekuti zvigadziriswe zvisadzokorora kana ndo matanho atiri kutora sebazi reutano and city health department environmental health services kuti veruzhinji vasawira padambudziko rekurwara mushure mekunge vadya chikafu kubva munzvimbo dzinotengesa chikafu
vanomirira sangano rechitungiza resident trust muzvare Diana Kuvheya vanoti vakatombonetsana nevamwe vanotengesa nyama muchitoro vatengeserwa nyama yakaora
vamwe vakazotengeswa nyama vamwe vakatonetsana nyama vatengeserwa nyama yavasvika kumba iri kuonekwa yaakubuda honya nokuti iri kupupuma furu ehe zvese izvozvo nyaya yefishi iko zvinezvi zvandaona vanhu havachatombotenga zvinhu zviri fresh zvakaita sefishi dziri fresh vaakutongotenga zvinhu zvimatind fish madried fish dziya dzine salt ndo dziri kunyanyotengwa saka tingangotaura kuti ratove dambudziko rekuti tidye zvinhu zviri fresh muno muguta rechitungiza because kuzvidya kwacho zviri kutiafecta muzvirwere zvakasiyana siyana mudumbu chaimo madairiya ukatotenga chinhu chifuresha hauchatozivi ukatoona wakutoita manyoka wakutoziva kuti pamwe chinhu chiya chanchisiri mufiriji ende firiji yacho vazhinji hatina mafiriji emagasi
muzvare Kuvheya vanoti vakambonyorera kambani yemagetsi yezesa tsamba kuti ivape nguva dzinotarisirwa kuuya nekuenda kwemagetsi asi hapana chakabuda
wrote kuzetdc tichikumbiro schedule yekudzimwa kwemagetsi so that we can properly organize our lives but they refused saka ndopa nenyaya saka our lives are not well at all hatichatoziva hasi well kana mafruits chaiwo hatichatotenga zvino infact mumafiriji for now mune mvura chingwa tinochitenga nguva iyoyo ende hatisi kutomboita zvemaonye nemadomasi zviya zvekuti tinoiti tinozoisa mufiriji ndezvekutotenga uchibika ipapo zvichigumira ipapo
Ko munhu anoziva sei kuti adya chikafu chinenge chisina kunaka? Nyanzvi munyaya dzezveutano dzinoti kazhinji anonzwa kuda kurutsa, kuita manyoka anenge mvura, kunzwa mudumbu kana kudziya muviri. Izvi zvinokwanisa kuitika kwapera maawa mashoma munhu achangopedza kudya chikafu ichi. Vanhu vanokurudzirwa kuenda kunoona chiremba kana vakaramba vachirutsa, kuita tsvina ine ropa, tamanyoka kwemazuva matatu kana kurwadziwa mudumbu zvakanyanyisa. Sangano reWorld Health Organization rinoti vanhu zviuru mazana matanhatu 600,000 kana kuti munhu mumwe chete kubva mugumi vanorwara nemudumbu mushure mokunge vadya chikafu chisina kunaka. Sangano reWorld Health Organization rinoti vanhu zviuru mazana mana nemakumi maviri 420,000 vanofa pagore nematenda emudumbu. Iwaya, ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Ropafadzo Mapimidzi.